Bukuran Grenanzi, Behind the Smile, is Life and Life. Rinotaura nezve kuzvarwa kwangu kuZimbabwe, kulowa gwero, makurira andakaita, nematambudziko andakasangana nawo, nekurwarirwa nevana, zvakare chiburitsa zvikuru, chipendero changu, nekukurira murwere kuburikidza nenyasha dzaJesu. Ndomananganira akaita bhuku racho.
Chii chikuru chakaita kuti munge muchinyora bhuku iri?
Chikuru chakaita kuti ndinyore bhuku iri ndechekuti ndakarerwa nemwana wangu muditi nenzira imwe yaityisa zvokuti ndaive ndisingafungi kuti achararama. Asi mukurwara kwake ikoko pane zvinhu zvakawanda zvandakadzidza, zvandakaona zvinobatsira zvikuru kuti chero kanga uri mudambudziko rakaita sei unogona kukurira nepamusana pezvinhu izvi. Chekutanga ndechekuti Mwari avatisiye tega, chero panguva iyaya yekuti unenge uchikumbadza iko zvino zvapera, ndopaunoona ukuru hwaMwari vachiuya vachikurira on your behalf. And then chimwe chinhu chandakawana chikuru chakandibatsira ishamwari. Shamwari dzangu dzakamira neni, dzisingangomiri neni kungondibata ruoko, dzaive dziripo pakunamata neni. Pakundibatsira chero ingaye mari, vamwe vachiuya nezvekuti vaone kuti ndadzika ndakachengeta mwana achirwara, vamwe vachiuya vachiona nezvekuti ndageza, vamwe vanouya vachiona nezvezvakasiyana siyana, especially kana pakasvika panguva dzinenge idzodzi. Ndikazodzidzazve kuti kuponeswa muurwere kunosanganisira kuti nyasha dzaMwari, kwozouya zvakare kuti vasanganawo nevanhu muzvipatara umwe vanorapa ana chiremba nemanesi nevanhu vese vanosangana navo vanenge vaine chido chekuti vashande newe kuti mwana wako kana kuti chero mudikano wako akwanise kuti ange achirarama. So ndozvandakadzidza zvakawanda pamwana wangu mudiki musikana.
Saka iro bhuku rakakubatsirai nenzira ipi mumatambudziko ese amataurai?
Rakandibatsira kuti ndikwanise kuita go through healing, kuporesa mumwoyo wangu kuburitsa ndichinyora pasi kwakarerutsa zvanga zvichindiremera nekufungisisa nekurwara kwevana nezvakawanda wanda zvatosangana nazvo muupenyu. Asi panguva iyoyo ndakaona kuti anenge anyararika inini Mwari vandiitira zvinoshamisa kudai. Ndasanganawo nevana chiremba vakanga vaita chido chinotyisa chekuti mwana wangu apore. Mwana wangu akatanga kurutsa uri musi wesvondo, chaa chitatu akanga maorgans akufeila, mamwe maorgans ake 3 ari mudistress. Tatangovinzi takungoverenga maminutes nemahours tisingazivi kuti achararama here. And chipiri chacho achipinda muchipatara akambopera kakawanda mumaoko mangu zvokuti ndakatya kuti ndiitarisane nezvinhu zvakadaro. Asi ndishamwari dzangu dzaindibatsira zvikuru.
Saka iro bhuku renyu riri kutambirwa sei neveruzhinji tichiona kuti inhoroondo yeupenyu hwenyu?
Bhuku rangu riri kutambirwa zvakanaka zvikuru nevanhu vakawanda vari kuona richivabatsira pakutenda kwavo neunzwisisa zvimwe zvinhu zvinoitika munyika nekunzwisisa zvinhu zvinoitika muupenyu hwedu kana hwangu nezvimwe zvinhu vamwe vakanga vasingazvizive nezvangu. Zvimwe zvinosekesa. Kwozoitawo zvimwe zvinomboti tinosvika pekuburitsa misodzi. Kwozoitawo zvimwe zvokuti handina kungonyora nemaexperiences angu ekutambudzika nevana nekurwara kuno muno muamerica chete. Ndakatangirawo kuZimbabwe ndakwandakambota mwana mumwe akashayika nematambudziko andakasangana nawo. So riri kutambirwa nevanhu vakawanda because vanhu vazhinji vanogona kurelata kumadifferent situations andafambawo paari. Zvakare sandatombotanga kunyora bhuku irori vanhu vazhinji ndovakatonditi nguva yakwana yekuti uchinyora bhuku. Ubatsiro vamwe vanhu vakwanise kuti vafambewo vaine tariro kana vachisangana nezvinhu zvakawanda wanda zvinovanetsa aidha muurwere chero zvinhu zvakasiyana siyana zveupenyu.
Zvidzidzo zvipi zvingawanikwa neveruzhinji kana onemi kubva mubhuku irori ramakanyora iri?
Ini ndinoona chinini pache zvangu ndakuziva kuti chero zvinhu zvikamboma sei muupenyu hazvirambe zvakaoma zvinopfuura. Chero zvinhu zvikange zvakanaka sei paupenyu zvichinakidza zvinopfuurawo futi. So chero nguva yatinenge tiri muupenyu hwedu tofanira kungoziva kuti haisi kuzoramba yakadaro zvachose. Zvinhu zvinochinja asi tinofanira kupfuura chero matiri tiine tariro ende tisari kupege kurwisa nokuti tiri musituation iri kuita kunge iri role play isusu tinofanira kusa isusu tinoshatarira
iri bhuku renyu rechingani ramanyora muupenyu hwenyu muzvare mukiliwani
iri ndo bhuku rangu rekutanga kunyora so nditoriwo hangu munyuwani pazviri asi ndikutarisira chinhu nekufamba kwenguva nekunzwisisa kwandaita impact yaitwa nebhuku rangu irori pane zvakawanda zvandogona kunyora nezvazvo zvinobatsira vanhu muupenyu zvinondibatsira inini because ndakaona kuti kana uchinyora bhuku munhu anokura stereki pasituation yacho ndiwe munyori nekuti paunenge uchiita reflect especially kana zviri zveupenyu hwako unotozoona zvimwe zvinhu zvichimeka sense kuti zvakaitikirei wozoona kuti maopportunities ariko kumberi futi ndeapi so ndikutarisira kuti kune mamwe achauya kumberi uku kana mwari vachitendera.